Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechina, chikumi 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kupa nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti richasimbaradza nyaya yekuratidzira kwakatanga musi wemuvhuro. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari muBulawayo anotarisirwa kufora mumigwagwa senzira yekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya. Gweta rinomirira vamiriri vedare reparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Stole rinoti riri kutarisira kuenda kudare repamusoro nenyaya yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro dzichasimbaradza nyaya yekuratidzira kwakatanga nemusi wemuvhuro. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti vari kutarisira kuti svondo rinouya varayiridzi vakawanda kudarika vari kuratidzira iko zvino vachatangawo kuramwa mabasa vachibatana nevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Vashandi vehurumende vari kuenderera mberi nekuratidzira kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende yakagadzirira kuvawedzera mari zvakapetwa kaviri. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudzawo Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevarayiridzi. Asi vashandi vehurumende vanoti hazvibatsire kuwedzerwa mari yemunyika iyo iri kuramba ichishaya simba vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata vaJoe.
Muzvikoro maramba makadaro kuti varayiridzi vari kusaenda kuzvikoro vachiri vashoma, vamwe vachienda kuchikoro nemhaka yekusawirirana kwamaunions kana kuti yatingati division yemaunions. Kune vamwe vari kunegosheta asi vakawanda vari pasi pesangano refozeo vachiti hakuna manegotiation zvinova zviro kwazvo. Asi chikurukuru chiri kuitikawo ndechokuti zvaitika kuhealth sector zvinenge zvatokonya varayiridzi vakawanda, saka mashoko ari kubva kumativimana muzvikoro ari kutaridza kuti varayiridzi varegererawo vamwe vashandi muZimbabwe.
Dr. Joe, muri kuti varayiridzi vanoona kuti varegerera vamwe vashandi muZimbabwe, chii chiri kufungwa kuitwa nevarayiridzi pamusoro penyaya iyi?
Ndinoona kuti pakupera kwevhiki rino nokuzonobata rimwe vhiki iro, varayiridzi vakawanda vanokwanisa kuonekwa vachitadza kuenda kubasa, nokuti tumariwo tuya twavakawana vhiki rakaperapo tunenge twapera. Uyezve manesi namadhokotera kana kuti voku health sector vapawo manyukunyuku varumbadzi redzidzo zvokuti vaya vanoda kuramba vachitaura zvokuti kune nhaurirano vanengewo vakungovandawo havo kushaya kwavatsvaka kutsvaka utano mugate asi kungovandawo nechigumwe. Asi zvinongotaridza kuti tikasvika vhiki rinouya iro varayiridzi vakawanda vanengewo vasingachikwanisi kuenda kubasa. Uyezve zvaitikawo kuhealth sector zvapa manyukunyuku kuti varayiridzi vaone kuti zvekuda kunyepera kuti kune nhaurirano kusina hazvina chauviri. Saka ndinoona sokuti muzvikoro mucharamba muchi tadza kuti varairidzi vadzidzise even vanga vachienda vacho hapana munhu ari kudzidzisa kuzvikoro kwacho kungoenda kunogara izvo zviri kutaurwa nevamwe zvikuru varairidzi vari pasi pofozeyo kuti hugwende hwavarairidzi saka ndinoona muzvikoro hondo yokushaya mari yokuenda kubasa ichikura zvikuru sei tichienda kuvhiki rinouya iro uyezve nemhaka yokuti manyukunyukuwo kutarisawo zvaiitwa navamwe nokuti zvikomo zviri pedo zvinogokodzana mhute saka zvinoratidza kuti varayiridzi vari muzvikoro vanenge vari kugoka mhute iri kubva kuhealth sector vachitsamwawo nemari dzavasina zvokuti tikasvika vhiki rinouya iro ndinoona varayiridzi vakawanda vanenge vasingachikwanisi kuenda kubasa zvinhu hazvinambogara hazvo zvanaka muzvikoro nokuti mari dzakapromisiwa dzokubatsira vana vavarayiridzi hadzina kuuya apawo mari yacho 100% hamarwadzo chaiwo nokuti 100% yeparatgs hapana chainobatsira varayiridzi vese vanobvuma kuti chavanoda kuti mari yavaitambira mugore yaOctober 2018 asati apfuura idzoke iyo mari yaita US$540
avo vanga vari mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Zhou vachitaura vari parunare kumasvingo natanonoka Wande westudio 7 Mamwe mapato ezvematongerwe enyika ari muBulawayo ari kutarisirwa kufora migwagwa yemusha weMakokoba muguta iri achikurudzira runyararo pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Urongwa hwekufora uhu hwakarongwa nemubatanidzwa wemasangano emakereke weChurches Convergence on Conflict and Peace uye unonzi uri kuzadzisa chibvumirano cherunyararo chinonzi chakanyoreranwa pasi nemapato ezvematongerwo enyika muna 2018 kuburikidza nemakereke. Vanoona nezverunyararo musangano reZimbabwe Christian Alliance vaGod's Will muZarabani vanoti mapato ezvematongerwo enyika mashanu anosanganisira Citizens Coalition for Change, ZANU-PF neZAPU akatozivisa kuti achange achipindawo mukufora kwanhasi uku uye vakapuwa mvumo yekuita izvi nemapurisa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumapato anonzi akazivisa kuti achapinda muurongwa uhu. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamuZarabani kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Tikutarisira kuti tichave tine marepresentatives emapolitical party akasiyana-siyana. Takatarisira kuti panenge pane mabato anenge achisvika ndofunga mashanu. Tikutarisira kuti tinenge tine triple C zvakare tine veZANU-PF panenge pane veZANC. Vamwe vasati vakonfirma zvavo. We also are going to be having actually ZAPU tinenge tinayo and the potential of MDC also. Saka tiri kutarisira kuti mapati iwawo vanenge vane about 10 to 20 representatives each vachateka pati mukufora.
Chii chaita kuti pange paine urongo hwekufora uhu?
Much inoyi is coming as a result ye local peace committee yemakokova. Iyo local peace committee riri sangano kana kuti muunganidzo wevanhu vanosvika I think 20 to 30 ma community leaders emumakokova vakasangana vakati aiwa gore rinouya iro ivo varida kuti in the area of makokova at district level kuti kuive nerunyararo especially kana takatarisira nyaya dzemaelections ari kuuya. Basa ravakaita ivo vakaunganidza mapolitical party vakavatraina vachivadzidzisa maererano nenyaya dzerunyararo kuti semapolitical parties maelections ari kuuya aya oita maelections ane mutsauko maelections panenge pasina mhirizhonga instead of zvimwe zvaimboitika makore aya akapfuura ivo they took that initiative kuti aiwa this time tinoda kuti mapolitical parties ashande pamwe chete murunyararo pasina kurwisana kana kukwadzana. Saka mapolitical parties ari kuuya aya they are part of peace pledge kana kuti covenant yerunyararo yakasainwa in 2018 which was an agreement pakati pechipi mapolitical parties and leadership across Zimbabwe through churches kana kuti sangano dzemakristu vachiti ivo aiwa isusu toda kuti nyika muno muZimbabwe muve nerunyararo. We are realizing kuti makore akapfuura we have been having a lot of disturbances munyika yenyu yemuZimbabwe, especially kana tatarisa my elections, kurovana kwevanhu vatsva as in the new vechidiki the youth they have been involved in a lot of violence. Saka tiri kutarisira kuti this time campaign inoi ichabatsira kuti nzvimbo inenge makokova ite exemplary kana kuti ite mamwe maparts ezimbabwe zvidzidzo on how political parties can work together non-violently.
Vateereri vangada kuziva kuti urongwa hwekuforo huri kutangira papi uye huri kufamba sei.
This march is going to take part ichitanga makuseni kuma10 ichinopera na12 o'clock. Tiri kutarisira kuti vachafamba mumakokova vachitaudzana nevagari veko vakapfeka marigalia avo akasiyana-siyana emapolitical parties avo vachiratidza kubatana. Mapurisa tikutarisa kuti anenge ariko, tikutarisa kuti vafundisi vakasiyana-siyana vanoshandira mumakukuva navo vanenge variko. Zvakare vamwe vatotarisa kuti vanenge variko the other representatives of machurch anosanganisira Methodist, Zimbabwe Christian Alliance nayo inenge iriko, mabishops akasiyana-siyana and leadership yemapolitical parties.
Avo vanga vari vanoona nezvorunyararo musangano reZimbabwe Christian Alliance vaGod's Will muZarabani vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tevera kuramba nezuro kwedare raMajor Street kupa nhengo dzeCitizens Coalition for Change vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Sithole vanomirira Chitungwiza North mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Gweta ravo vaJeremiah Bamu vanoti vari kuenda kudare repamusoro kuti vaviri ava vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba. Mukuzenya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vaBamu.
Nezuro takanga taenda kuti tinonzwa kugura kwedare pachikumbiro chakanga chaitwa chaiswa navaSikala navaSithole chekuti vatongo vachibva kunze. Dare rakapa mutongo waro richitiro zvanga zvisina kukodzera kuti vaSithole navaSikala vatongo vachibva kunze, naizvozvo vakadzoserwa mutirongo kusvika nyaya yavo yapedza kutongwa.
Saka chii chakuitika kubva zuva ranhasi?
Kubva zuva ranhasi tiri mushishi kuisa chikumbiro chekuti vatongwa chibva kunze kudare riri pamusoro pamagistrate, nekuda kwekuti tinoona sokuti matongerwo aitwa nyaya namagistrate haasi pamutemo chaiwo. Vavhiringidza tsananguro yavo yemutemo pavapa mutongo wavo. Saka sezvo paine kodzero nemvumo yekuti paiswe chichemo kudare repamusoro, ndodanho ratave kutora pari zvino kuti tinzwe kuti kudare repamusoro ringarape here mukana wekuti vatonga vachinzwa vachibva kunze.
Pane zvikonzero zvavakataura here zvakaita kuti vamboramba kuvapa mukana wokubisa mari yechibatiso?
Hongu vane zvikonzero zvavapa. Zvikonzero zvacho hazvina kuti gutsa nekuda kwekuti hazvisi kuenderana neumbo hwakaiswa pamberi pedare. Chikonzero chekutanga chavapa ndechekuti vaSikala vakatora imwe yemhiko dzavakapiwa nedare panyaya yavo imwe iri kumbe kwedare. Zvovari kunzi vakaposta mavhidhiyo vachiita kuti vanhu vade kutanga zvemhirizhonga, asi takatarisa uchapupu hwakapiwa nemapurisa akauya kuzopa umbowo mudare, vakaburitsa pachena kuti havana chokwadi chekuti vaSikala ndivo here vakaisa vhidhiyo iyi. Naizvozvo vakatoiendesa kuCyber Lab kuti imbonyatsoongororwa kuti ndiani akaigadzira uye ndiani akaiposta. Saka kana pasina chokwadi chekuti ndiani akaiposta, zviri kutikatyamadza kuti kodare sei razoti vaSikala vakaposta. Iwo mapurisa achitenda oga kuti havana umbowo hwekuti vaSikala ndovakagadzira kana kuposta vhidhiyo iyi. Ndozvinhu zvichibva vachiri kuda kutoongorora kuti ndiani akazviita. Chikonzero chepiri darirati vasi tole anova mungu ya kasungwa na vasikala kwanzi munhu ane mari nekuda kwekuti mapurisa ari kuvanenedzera kuti ndovakaunza motokari dzaitakura vanhu dzichienda kunoita mhirizhonga kunyatsime asi takatarisa uchapupu hwakapiwa nemupurisa akauya pamberi pedare akati iye haatozivi kana number plate yemota yacho kana kuti muridzi wemota dzacho ndiani zvakare haana uchapupu kana umbowo kune varidzi vemota kana vatyairi vemota kuti ndiani akanga vakumbira kuti vatakure vanhu vachivaendesa kunyatsime mashoko iwayo aibvisa vasitole pamhosva yavakanga vachinenedzerwa ndosaka zvekuti tikatyamadza kuti kuzvazoturwa nedare izvi razozviwana kupi nekuda kwekuti mapurisa aipa umbowo hwakasiyana nezvazotaurwa nedare hatizivi kuti dare razowana kupi zvaranga richitaura ndozvakutipa chishuvo chekuti daita nyaya yambonzwikwa nedare repamusoro nedzimwe nguva tinowana mutongo chaiwo unoenderana nezviri pamutemo
munofanira kudzokera kudare rini
tichadzokera kudare musi wa 6 July pane tarisiro yekuti vachapiwa zuva rekuzotongwa kwenyaya yavo nekuda kwekuti mapurisa ati vachapedza kuferefeta nyaya yaiyi musi wa 30 wegore rino saka tinovimba kuti 6 July tichange topiwa zuva rekutongwa kwenyaya
avo vanga vari gweta rinomirira vajob scaler navagodfrey stole nengo dzecitizens coalition for change vajeremiah bhamu vesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 Nhasi izuva rekucherechedza chirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day iri zuva rakaiswa parutivi nesangano reUnited Nations kubva mugore ra2011 kuti nyika dzose dzitore mukana wekutaura nezvechirikadzi nematambudziko adzinosangana nawo mushure mekufirwa nevarume Ivan Zininga anoti panyaya inotevera
sangano reYork Africa nhasi riri kuunganidza vanhu vanobva kumativi mana enyika nechinangwa chekuzeya nekukurukura maererano neupenyu hwechirikadzi munyika yezimbabwe chirongwa ichi chiri kutanga mangwanani ano nenguva dza10:00 kusvika na2:00 masikati pafood nest iri palong cheng plaza kubelvedere muguta reharare dingindira regore rino nderekuti chirikadzi dzionekwe kana kuti dzibudikire mukurarama mungave mubhizimisi mumubato wemaoko mune zvedzidzo mune zvematongerwo enyika mune zvemimhanzi zvemitambo kana zvechitendero kuru wesangano reYork Africa muZimbabwe vaClarence Mashavave vanoti zuva iri rakakosha zvikuru kuti vapemberere nekukurudzira chirikadzi dziri munyika pamusoro pemabasa makuru adzinobata mushure mekufirwa
chinangwa chekupemberera muno muZimbabwe kwatiri kuita zuva reWidows Day ndechekuti ticherechedze nekupembera chirikadzi dzemuno muZimbabwe dziri kuita mabasa anorova atinoona dzese kuminda yedu atinoona mabhizimusi tiri kuona chirikadzi chisumukira chaizvo uyezve nevamwe vasinawo pekutangira toda kuzama kuti tive tichipawo vanhu ruzivo pamusoro pezvinhu zvavanoita zvavanoda kubatsirwa nazvo kuti tirambe tichisumudzira nekupembera chirikadzi dzedu tinoda kuti dzizive kuti kufirwa nemurume kana kufa kwemurume handiko kupera kwenyika asi ndokutotanga kwechimwe chikamu chinoratidza kusimba kwemunhukadzi
muimbi ane mukurumbira Dudu Manhenga uyo achanga achitaurawo nekufadza veruzhinji anoti vanofara zvikuru kunge aripowo pakucherechedza chirikadzi nekuti vazhinji vakarerwa nechirikadzi
vazhinji vanhu vakarerwa namadzimai akangofunga kuti murume wangu zvaashaya rega ndirere vana vangu ndisatarise zvizhinji naizvozvo ini ndiri kufarira izvozvo kuva part of that event kuitira kuti ndiremekedze ana mai ivavo vakazvipira kudaro
mumwe wevatauri munyori wenhetembo nenziyo vanoshandawo nemasangano evechidiki mukurudziro yezvetsika nemagariro vari kutarisirwa kutaura muzuva iri vavictor kunonga vanoti haisi nyore kukudza mhuri pasina baba saka naizvozvo vanofanira kuti vatendwe
izuva rinoteuchidza mabasa anoitwa neshirikadzi kuchengeta muri, kukudza muri, kudzidzisa muri kuti vawanewo kuzviriritira ramangwana. Aiwa, tofana kupa kutenda kumabasa isa vanoita iwayo tichiakoshesa.
Nyanduri vari mukuru wekambani yegumiguru vasimbarashe nyama dzavo vanoti zuva iri rakavakoshera zvikuru.
Zuva reInternational Women's Widows Day izuva rakakosha zvikuru, nechikonzero chekuti izuva rinotarisa matambudziko anowanikwa nechirikadzi kuti angakamurwe sei. Rakandikoshera kwandiri semunhu akarerwa nechirikadzi ndiri kumusha mushure maunge baba vangu vashayika ndakakudzwa naamai vangu mai vadzanai. Saka izuva rakakosha zvikuru kuti tirangarire chirikadzi tisadzikanganwe mumatambudziko atinosangana nadzo, uyezve toona kuti angatapudzwe sei matambudziko iwayo.
Vachipendera vamasha vave vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvavanoita kubva mugore ra2013 semucherechedzo wekubatsirana nechirikadzi mukurarama.
Isu seYouth Africa kubva 2013 takabva tatanga kucherechedzawo zuva iri nekuripemberera muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzatiri seYouth Africa. Uye kubva 2013 tatanga maprograms akawanda anosanganisira kutanga macommunity gardens, tanga mahome gardens, kuita kuva nechikoro chekudzidzisa zvekurima, kuva nechikoro chinodzidzisa futi zvemabhizimusi nechirungu yatinoti entrepreneurship. Izvo zvaita kuti tive tine mabeneficiaries mamemba edu akagraduata kare seYouth Africa atori nemabhizimusi avo, amwe anooperata mutown, amwe anooperatira munharaunda mavanogara nemamwe avanotoita vari pamba, anosanganisira kugadzira dovi, kusona, kutengesa midziyo yemumba nezvakawanda wanda zvatinoona zviri kubatsira chirikadzi. Iro gore rino tiri kutanga chimwe chirongwa chekupfuya mbudzi, icho chatinopa chirikadzi mbudzi mbiri hadzi nemukono umwe chete kuti vatange kupfuya mbudzi idzi dzichiberekawo. Kana dzatanga kuwanda topota tichivapa kwekutengesera kuti vawanewo kurarama, tichiita maprogramu akasiyana siyana anosanganisira even mbudzi dzekukama mukaka nembudzi dzenyama.
Muzuva rekucherechedza chirikadzi iri, vanhu vese vanenge vachikurudzirwa kuti vacheukewo chirikadzi nekudzibatsira mumatambudziko adzinosangana nawo muupenyu. Sangano reUnited Nations rinoti chirikadzi dzinosarurwa muzvinhu zvakawanda uye kudzvanyirirwa netsika dzechivanhu nedzechitendero dzinovatadzisa kurarama zvakanaka panyika. Dzimwewo chirikadzi dzinoti dzinotorerwa midziyo yemumusha kana varume vafa, zvinopa kutambura kuvana vasara. Vamwewo ndovanoti kune tsika yechivanhu inogova chirikadzi senhaka, kunge midziyo zvichizoshayiswa mukana kwavari wekuramba kana kubvuma zvavanoda nezvavasingadi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tarisa zviri mapepa nau anhasi. News Day ine nyaya yekuti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushandiswa kunze kwenyika zvichimbunyikidzwa kana kubatwa senhapwa, uye muzinda weTurkey muZimbabwe unonzi une chekuita nenyaya iyi. Zviri kunzi zvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kutadza kubuda munyika yeTurkey, umo zviri kushandiswa senhapwa. MuNews Day makare mune nyaya yekuti mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti chichatanga kurwiswa nebato ravo kana rapinda mumasimba inyaya yehuori kuti nyaya dzezveupfumi dzigadzikane. Bepanau repadande mutande reZim Live rinoti imwe mhuri kungai Matabeleland North yakarasikirwa nemombe makumi maviri neimwe mushure mekunge dzapiwa mushonga usiriwo. Zvinonzi pakaita kusanzwisisana pakashandiswa mushonga wekudzivirira gohwo kubva kuzvipukuto mumatura ukapiwa mombe. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
chioro ndiri mugaro wechitungwiza asi pari zvino ndiri kugara ndiri South Africa. Mashoko angu ndinoda kuaendesa kuna mhuri yekwamugwadi nemhuri yekwamutsvangwa nemhuri yekwakansela uyu wekudzinga vanhu panhamo nekurova vanhu panhamo. Kana tikataura nyaya yekuti isu tiri kufanizara imi muchiguta hamutinzwisisiba asi nyaya ndinoda kutaura yamungatinzwise kunyanya vana mai mugwadi nana mai mutsvangwa inyaya yekubereka. Takakuonai muri muNew York makazviwaridzira tebho yakazara nechikafu isi vamwe venyu tiri kurara nenzara kuno. Ndinoda kuti mwana wenyu wamaidya naye chikafu muchidya mari yeropa ramuri kudeura kuno kuZimbabwe akaurayiwa akachekwa chekwa sehuku akaiswa mutsaga. Munonzwa sei? Munonzwa sei imi vana mai? Munonzwa sei mweya wekubereka? Tiri kurwadziwa sana mai, tiri kurwadziwa nezvakaitika pana mobhii ai. Muri vanhu, tiri vanhu. Hamuvenge munhu kusvika pakisendi iyoyo yekuti munhu anouraya munhu ogocheka cheka kuita mapisi sekunge anouraya huku. Mwoyo wekubereka munawo here vana mutsvangwa, vana mugwadi nemikansera inyu? Ingawani zvinotaurwa kunzi afirwa hatasike kumeso. Imi kansera muri munhu mukuru. Mwoyo wekuti munoenda kunodzinga munhu ari kuchema ane mwana wakachekwa chekwa. Imi maenda kunovadzinga kuti nhamadzi dzepani. Mwoyo wenyu mune mwoyo here? Munofanira kunzwira mwoyo wenyu tsitsi munhu ari kuchema afirwa. Daka renyu nderei rekuti asapota imwe pati chete rekuti munoenda munodzinga munhu ari kuchema kuti hatirufi pano pamba yake yaakazvivakira ega kuita sekunge nyika ndeyenyu. Musakangamweka kuti nyika iyi takarwira tese. Masisi nevanhu vezano takarwira tese nyika iyi. Hazvisiri izvo zvakarwirwa nanatongogara zvavakafira muhondo. Hazvisiri izvo zvavakarwira izvi zvekuti munoshungurudza chimwe charwa cheZimbabwe kusvika paekisendi yekucheka cheka munhu. Ini ndiri mugaro wechitungiza hamuna chamunotiudza nezvekuchitungiza vana mugwadi.
Amuka sei pastudio 7 ini ndinoitwa mbuya ateli. Ndinoshamiswa nemashoko amugwadi anotaura mashoko akadaro. Inga aimbotiwani iboyfriend yake yamuuraya? Ngacho yakachitudza ko munhu wacho zvaakasungwa zvaakuramba kuti handisi boyfriend yake. Mugwada unetere neED wako unoti isi musangano weZANU-PF. Mugwadi muchazviona zvenyu. Mwari haadhakwa aso munhu wani. Vanhu havachakudai, muri kufosirei vanhu kuti vakudei vasasa kudei. Usingarwadzwe nekurayiwa kwevanhu chete ndohunhu hwenyu, hapana chinokurwadzai. Mazadza, mazadza, maropa enyu neropa revanhu, maoko enyu neropa revanhu. Mugwadi, mugwadi itya Mwari. Pane zvauri kuita hautafanira kutaura zita raMwari. Haufanira kutaura zita raMwari. Itya Mwari, mugwadi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti richasimbaradza nyaya yekuratidzira svondo rinouya. Mapato ezvematongerwo enyika ari muBulawayo anotarisirwa kufora mumigwagwa yemusha weMakokova senzira yekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Gweta rinomirira nhengo dzeTripleC vaJob Scholar navaGodfrey Stole avakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso rinoti rave kukwira kudare repamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro achiti muswere zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.